Blessing kutaura uku kunongorakidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana weZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaunzwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana weZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana weZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichokwadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nemaNGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei neopposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika vamunangagwa wakauya paterevhizhen vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaunzwa tose kuti paunzwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasisina iya yainzi 1:1. Zvichireva izvo kuti upenyu hwevana weZimbabwe hwakabva wangodzika uyewo neinflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapata anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso, iwewe Blessing toti une motokari yako yaunowa, ndiwewo unodraivha motokari iyo, ndione makiyi emotokari. Tokupa makiyi emotokari, wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisahwira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvoreva kakuti haugoni kudraivha. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haisikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havarigone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanu PF ndovauraya nyika.